magitari ndakazvitanga ndiri form 1, that was 2001. But ndaingoita hangu zvekunoridzawo paassembly ndichipofadza vanhu nekungoteerawo maartisti kana auya kumashows the likes of Analek Macheso. But kuzonyatsokuzopinda mustudio kuti nditangewo kurekoda music yangu, it was 2020.
Zvakatora nguva yakareba kudaro kuti muzotangawo kudzikisa muchirekodha mega.
Ndine zvinhu zvandakatidzidzei kuvanhu vemagitare vandaivona, saka ndakadzidza kuti zvinhu zvinyatsozofamba kuti ute magitare akanaka, iva une pekugara chekutanga, uve une basa raunoita. Saka ndanga ndingori bhizi kugadzirisa musha, ndazopedza izvozvo ndakabva ndaita flexible magitare. Handikachiridza hangu magitare vana vanenge kurara zvinenge zvava right.
Murume ane muono uyu, machitanga kutsikisa kudai, vateereri vari kutambirana sei nemimhanzi yamuri kurova?
Ndakatongoitawo ndichiti ndiri kuzama, but zvakazotoita ndirambe nichienda mberi yatove puresha yevateereri. Mwaitoti sei wanga wakagarira chipo ichi nguva dzese, saka vateereri vakatambira magitare zvakanyanyisa.
Vateereri mune mashoko amunoda kuvapawo here?
Ya, mashoko aripo. Mashoko ndeekuti hakuna mwana anozvarwa nekumhanya musi mumwe, saka mukudzidzawo pamwe tinopotsa. Patinenge tichipotsawo, muitewo patience nesu, tinenge tichitodzidza tichienda mberi. Saka rambaiwo munesu muchititsigira.
Vanoda kunzwa mimhanzi yenyu vasingazivi kwekuiwana, vanokuwanai kupi?
Right, ndakasununguka kubatika pawhatsapp namba yangu +27 South African code 62082 4100. Then music yangu iripo pa YouTube taumwanyisa and Mtape Express. Then pa Tubidi iripo futi, pa MP3 Juices iripo futi, then pa TikTok ndiripo, nepa Twitter futi.
Ndinoda kuti mundipe chimwe chete chamunoda kuti ndibude nacho nhasi mudariro ndimbochisembla, ndorova chipi chacho?
Ndinoverewo somu yakanzi Taurai Zvenyu yandakaita 2001 featuring Tarlinga Manjogoda Shuka Shuka.
Walk my law, admire to find it. Big day, my whistle. See, general, stand to my dear. Was in the Maruma, Tabaka Yamuto, a deep and a soon, Mutara Ephraim, the one that was with you. Mutaya, remind Papa, the mind when you saw. He was the Mutabe, Yamina, Yapita, Yasaya, Mutabe Espresso. Well, it's a money.
Thank you. Thank you.